Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi yatanga neHelen Children Foundation ichibvumisana nenzira yehurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiedzeresa kugara kwevanhu muZimbabwe kuchidzika nezvese.
Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha.
Kati mapurisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiyo pozishini yedu iyoyo eZimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court muPretoria muSouth Africa nhasi ratanga kunzwa nyaya yekukanzurwa kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anopa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara zviri pamutemo munyika iyi. Vaendeswa kudare igurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo pavakati magwaro aya amire kushanda musi wa30 Chikumi gore rino. Izvi zvikaitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvinenge zvoumanikidzwa kudzokera kumusha. Asi gweta resangano reHelen Suzman Foundation iro rakakwira kudare Advocate Stephen Badlenter avari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe vati zviri kutaurwa nehurumende yeSouth Africa zvekuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe handi chokwadi sezvo upfumi huri kutatarika uye hurumende ichipomerwa mhosva yekuita vanhu kafira mberi zvikuru munguva yesarudzo. Hurumende yeSouth Africa mumapepa ayo kudare yanga yati komisheni yakatungamirwa nevaimutungamiri wenyika iyi vaKhalema Mosande mushure mekunge masoja apomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vairatidzira muHarare pakapera sarudzo dza2018 inoratidza kuzvipira kweZimbabwe kugadzirisa matambudziko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi magweta eHelen Suzman Foundation ati zvakanzi zviitwe negwaro ravamoshande hazvina kana chimwe chete chakagadziriswa nehurumende yeZimbabwe. Vamotsoaledi vapomerwawo mhosva yekungotora danho ravo vasina kusumawo zvizvarwa zveZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi Evans Sininga weStudio 7 abata gweta vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Hongu yatanga nhasi koti inenge ichatopera musi wechishanu. Saka nhasi yatanga neHelen Children Foundation ichibvumisana nenzira yehurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiedzeresa kugara kwevanhu muZimbabwe kuchidzika nezvese kuti yanga ichiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga, munoona paine chinobuda here kumatare uku?
Chinobuda chinenge chichaitawo chaizvo nemaonero atinoita nemutauriro watatanzwa ikozvino. Tinoona kuti mashoko ataupa ne miriri we NMC's foundation akati koshei zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepaja kana section 33 yeconstitution yemusouth africa saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira inenge ichatoenderera mberi nekuti tanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepaja anasikala braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza cheto vana vekuzimbabwe kuti ko kodzero dzavo inokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzepo
vemuzinda wezimbabwe musouth africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira muri kumbovanzwawo here varimo here
chatakangonzwa ndichoti chekuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatsiro ruzhinji rwavaitauya kuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa ava vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyoresa vanhu asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tisatichena nditonzwa nekuti vanhu vanga vachema zvikuru nenyaya yekuti ako kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatira dzedu dzatinadzo muno uyezve kana ndasvika kuzimbabwe inini ndichashanda pari ndichagara paataka mibvunzo iyeyo tinosangana naye akati wandei asi tanga tisati tawana mhinduro
gweta varisachigaro veafrican diaspora forum dr Vusumuzi Siwanda vari parunare musouth africa naivan Tsininga westudio 7 asi mumapepa ari mudare vamotsoledhi vari kuti vane mvumo yekumisa kushanda kwemagwaro ezep nekuti haana kunzi anoshanda kusvikana riini vanotiwo zvizvarwo zvenyika yavo hazvina mabasa asi magweta ari kupikisa nyaya iyi ati ongororo yakaitwa neworld bank inoratidza kuti vekunze vari kutobatsira kuti vanhu vemusouth africa vawane mabasa vamwe vapinda mudare vachida kuti magwaro aya abviswe ndeve all truck drivers forum avaudza dare kuti zvakaitwa nehurumende yavo zvekupa zvizvarwa zvezimbabwe magwaro aya hazvisi pamutemo vakati vanhu ava ngavadzokere kunyika dzavo mutauriro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 nhasi kuti mapurisa achazozivisa nekufamba kwenguva matanha avachatora panyaya dzeuori dzinonzi dziri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba izvi zvinotevera danho rakatorwa nereserve bank of zimbabwe rekuferefeta vamwe vanhu vanomwe vari kunzi vari kuita uori vanosanganisira vahubert angel vasimon radland vaiwan macmillan nevamwe vamwe vevanomwe ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa muchikamu chekupedzisira chiri kutarisirwa kupetwa musi wechina vahubert angel vari kubuda vachitaura kuti vakasarudzwa nezanu pf kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende ndinodzokorora vari kuti vakasarudzwa nezanu pf kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende vasikotisa kupwanya vanodaidzwa kuti Mr. Gold ndo vabata musika wese wezvicherwa munyika Al Jazeera inoti ichaburitsawo kudyidzana kuri kuitwa mumwe ari kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari ari chizvarwa chesouth africa Mohammed Khan anonzi more dollars achiita musangano nemumwe anopfurikidza mwero ari kutsvagwa nematikitivha efbi yemuamerica hatina kukwanisa kubata vasakupwanya sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa asi tabata vanyati tikatanga nekuvabvunza nezviri kuitwawo nemapurisa panyaya iyi
tichiri kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva
saka muri kuongorora zvokuti muri kumirira dhokumenda rimwe chete riri kunzi rasara here kana kuti munopahenyu kufamba kwenguva pane zviripo iye zvino
aiwa isu zvatiri kutaura ndeizvisi tati mapurisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva ndiwo pozishini yedu iyoyo ezimbabwe republic police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare Blessing Zulu Studio 7 abatowo mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu
ini ndofunga kuti nyaya iyi inoda kuti izewe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende mapurisa chokwadiwo havakwanisi kuti vangogarire maoko nyaya yakadaro yatekeshera pasi rese saka zvavari kuita ndo zvavanofanira kunge vachiita kuti vaongorore vachishandisa zviri kutaurwa madokumentari imomo vachitsvaka umbo wezviri kutaurwa imomo kuti ichokwadi here.
Kove Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC munotarisirawo kuti vaite sei vamago?
Vanotarisirwa kuti maringe nesimba ravakapiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti nyaya iyoyo iongororwe nekukurumidza, vasatore nguva yekuti vanhu vakanganwe asi vakurumidze kuongorora nekuwana ruzivo rwakakwana rwekuti chii changa chichiitika vanhu vosungwa. Saka totarisira kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police, even Reserve Bank wacho vashande pamwe chete kuti vanhu vanenge vaine mhosva dzeukoronyera dzekubuditsa kuri dzisiri pamutemo vasungwe. Uyewo zvekare kunyarara kwedare reparliamendi kuri kutikanganisa zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nekuti tinotarisira kuti paramendi by now kana kwa kuri kuti vanga vambori pazororo vaifanira kunga vakatenzi gava dzoke vakurukure nyaya iyoyo yegold mafia. Basa reparliamendi nderekuti vatarise zviri kuitwa neexecutive kuti ndizvo here chimiro chenyika chiri kuchengetedzwa here, chiri kudzivirirwa here.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kurarama kunonzi kwave kunetsa kuna vaIsaac Duwe avanogara kuAda Transau kwaOdzi makiromita 40 kumadokero kweguta remutare. VaDube vane chirwere chegomarara uye vari kushaya mari yekuti varapwe. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaDube vanoti sevanhu vane usopi wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda uye zvakatanga muna 2015, asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuAda Transau kwaMutare. Challenge yandinayo ini ndinorarama nealbinism, asi zvandinorarama nealbinism ndasangana nechallenge yeurwere. Vari zvina ndikwanise kuzvishandira, ndiri munhu anozvishandira, asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvino zvakuita zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine maronda ndomonga ndiwo muri kuona paziso iro riri ndirichiovaretwa uye ndine matatu vahuro uye nekumusana ese maronda iwaya anda kubviswa nanachiremba vakasiyana-siyana. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari. Saka ndiri kukumbira rubatsiro. Ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi anenge abvisawo kushamba anenge abvisawo ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa uye zviso zvandiri kundirwadza izvizvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobuda ropa rakawanda zvikuru, ndinorasikirwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopuwana mvaitosekevaiva.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta yekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro vari zvinhu zvanditorina kana anga ari masunscreen lotion chai. Saka kune vanokwanisa kundibatsirawo vemachechi nevemakambani anokwanisa kana vanhuwo zvavo. Ndinoimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivate va +26377616881 +26377616881
VaDube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini vari zvinezvi ndine mwana 1 ari kuda kutoenda kuchikoro. Ndiri kutokundikana ngandichitomubatsira uye nekutobvisawo mari inga yemaschool fees nezvimwe zvinhu zvichikwanisira zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akazvitakura ndofunga last year mwana wacho akatoshaya. Ndakamubatsira pa2015. Ndamutwa yato tanga zvakuma 2010 rakanga richienda richikura. Saka ndafunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvi zvinobva ndakarapwa kuni akaya kutanga futi zvekuti izvi zvakatobudisa tsivire uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana-siyana.
Kana zvichinge zvandiitira nani basa vanenge vada vari zvinezvi ndikakwanisa kuwanawo kamari kekuti ndikwanise kuzvitengesera ndikawana vandinogara vachengetedzeka vasiri vazuva vanoita kuti ndinge ndisarohwa nezuva zvakanyanya nekuti sikini yangu haichadi kuti irohwe nezuva zvakanyanyisa. Saka ndikawana mari yekutangawo bhizinesi rangu ndotengesawo zvidiki-diki ndiri ndinoita kuti ndikwanise kurarama.
Nyanzvi munyedzi zveutano vaota matimba vanoti
tinokurudzira wese vanorarama nealbinism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunheads vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekta maziso avo neganda ravo zvizokonzera izvo zvakaita seskin cancer. Saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanisa kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunheads kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva, vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki. Kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara, vadhuve vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa, izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuNorthern Ireland nhasi kunova kwakatangira dzinza remhuri yavo, asi vari kuenda kunyika isisina kugadzikana sezvo ichinzi yaida kubhombwa nevechikwata chinodyidzana neIrish Republican Army vasiri kufara nechibvumirano chinonzi Good Friday Agreement chakanyoreranwa vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton vari mutongi gava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
President Biden vachange vari kuNorthern Ireland kuEurope uko kwavari kufambira zvinhu zvihombe zvokunopemberera zuva rechibvumirano chokupedza hondo yokuNorthern Ireland yainetsa ikokoko kwamakore akawanda chaizvo America muna 1998 ikazogarisa vainetsanana pasi kuti vakwanise kubvumirana pave norunyararo. Izvo zvatinofanira kukudza chaizvo America ichionekwa ichiita izvozvo kunosimbisa zvibvumirano zvorunyararo. Saka vaBiden varisumuka kuenda kuNorthern Ireland ikokoko kunova nekumwe kukonana kudiki kuriko kwavanhu vachinge vachirwisana asi zviri zvishoma. Vari kuenda ikoko kunosimbisa kuti aiwa handizvo zvinodiwa pasi rino kuti tivakane. Inonzi iyo Good Friday Agreement yakaitwa iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vawanikwe ivo vachienda kunoona kwakabva dzinza ravo?
Ndo kwakabva dzinza ravo. Saka vari kunge vachinopedza nguva vari kutaendi kwakabva dzinza ravo, zvinova zvinhu zvinokosha chaizvo izvozvo kumunhu unozviti munhu unopota achichevuka kwaakabva pachivanhu kuti asikwanise kuzozvisimbisa.
VaBiden vari kutarisirwa zvakare kunge vanga vari kusangana nemutungamiri weBritain vaRishi Sunak. Zvakakosha sei izvi?
Vachandogarisana pasi nomutungamiriri weBritain kuti vakwanise kuronga zvoukama hweAmerica neshamwari dzavo pamusoro pokuti pasi rino ringe richigadzikana mune nyaya dzingava dzamatongerwo enyika, dzingava nyaya dzeupfumi, dzingava nyaya dzesecurity kuzvidzivirira kwenyika nezvimwe zvakawanda wanda zvokutengeserana.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica, uko vanodzidzisa paDeVry University vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Hurumende yave nemakore akati kuti ichikurudzira vechidiki kuti vatange mabhizimusi avo kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo zvemuzvikoro zvepamusoro-soro pane kuti vamirire kutsvaga mabasa mumakambani. Asi vechidiki vakawanda vanoti vari kutatarika kuvamba makambani avo nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika pamwe neuori. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti varikuedza kuva vana muzvina bizimusi asi zvakafanana nekuedza kukama mbada sezvo zvisiri nyore kuti vatore zvikwereti kubhanga reEmpower Bank. Bhanga iri rakapiwa mvumo yekushanda sebhanga revechidiki muna 2017 riine mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvevechidiki rakatiura izvoisa mamiriyoni gumi emadhora senzira yekutsigira kuwaniswa kwevechidiki zvikwereti zvekutanga mabhizimusi madiki. Muna 2021, bhanga iri rakati raive nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ayo aifanirwa kukwereteswa vechidiki. Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare, vaBruce Gunyere, vanoti uori huri kukonzera kuti vechidiki vasawaniswe mari dzavanofanira kunge vachikwereteswa kuti vatange mabhizimusi avo.
For one to access even maloans achona ari kunzi one for entrepreneurship, hawanike zvekudaro, anongowanikwa nevane maconnections. Number 2, hatina economic stability chaiyo chaiyo. Mangwana retiri kumuka yakakwira, mangwana ari kumuka yakadzika at the end of the day. So unonyatsoita chacho as a youth hapana.
Asi mudzimai wechidiki anogara kuNorton, Muzvare Kumbirai Katandawa, anoti mikana yekuita mabhizimusi anobudirira iri imo munyika.
Muzimbabwe environment iri conducive kuti vanhu aite entrepreneurship, paka mumayouth iri very conducive.
Vechidiki vanokwereteswa mari inotangira pazviuru zvishanu zvemadhora asi vachisungirwa kubvisa chibatiso kuti vapiwe mari iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uyewo vari mudzidzisi paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanoti mitemo iripo pari zvino haikwanisi kusimudzira vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi avo.
Pamwe panoitwa policy inonga iri nani sekuti hurumende yakaforma bank inonzi Empower Bank. Bank racho mitemo yarinopa mainteresi avanocharja kuna vechidiki maproject vechidiki are quite high. Zimbabwe pari zvino ine dambudziko revana vari kunwa doro choya tonzi tumbwa madoro anokuwadza. Ndiyo saini yekuti mapolisi ehurumende haasi kubatsira zvakanyanya kuti vechidiki vaone pundutso.
Imwe unyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, Muzvare Happiness Zengeni, vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vechidiki vakwanise kutangawo mabhizimusi munyika.
Hurumende inofanira kuti igadzirise kuti kana vana vabuda muchikoro vanobuda nemindset yekuti vari kunoshanda. Chechipiri, tatanga business redu, vechidiki vanozoita sei kumaketa zvinhu zvavo.
Nyengo yebhodhi reZimbabwe Youth Council, vaBrian Sithole, vanoti mikana iripo yekuti vechidiki vabudirire mumabhizimusi avo.
KuZimbabwe Youth Council tiri kubatsira vechidiki kuti vanyorese mabhizimusi avo kuti ave pamutemo uye kuti ave anozivikanwa nevateresi. Kuna nzi ba incubation hub ari kubatsira kuti vechidiki vauye nemazano nemanomano avanavo achizokwenenzverwa kusvikira rava bhizimusi rakasimba. Saka mikana iripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano rana Chipanga Mazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanotiwo mamirire zveupfumi haana kunaka izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe.
Kukwira kwezvinhu, kwemitengo yezvinhu yatingati inflation, inoafekta mabhizinesi uye nyaya yemataxes edu ari pamusoro zvakanyanya izvozvo zvinoafekta vechidiki vanenge vachida kutanga mabhizimusi. Financial literacy yakakosha, nyaya inofanira kunge ichiemphasizwa especially mumacurricula medu muzvikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro webhodhi reEmpower Bank, amai Rudo Kumirai, kuti tinzwe kuti vangani vechidiki vayamurwa nebhanga ravo. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, vaOmega Sivanda, vanoti
takatenderera tiri komiti tichiona mayouth. Dambudziko ratinaro nderekuti mayouth haasi kuda kufila mafomu aya anonzi vafiti. Vakangofila mafomu aya marinouya, ndoda kutaura zvakare kuti kune zvinhu zvinonzi kolaterali. Zviya zviya, kune nzira yekuitenderera kolaterali. Mari iri kubuda.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kutadza kukwereta mari sezvo vasina chibatiso chinodiwa nebhanga reEmpower Bank. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vashanya kwenguva pfupi muMogadishu muSomalia nhasi. VaGuterres vakumbira kuti pasi rose ribatsire Somalia iyo hondo iyo ine hondo yave nemakore akawanda. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rokuAmerica iro rave kutengeswa pamusika mutema nemadhora emunyika ari pakati pechiuru nemazana mana nemadhora chiuru nemazana matanhatu padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kunzi iri kukwira. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunoreva nzara muvashandi vakawanda sezvo vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika ukuwo vezvitoro vachikwidzawo mitengo yezvinhu pose pangovedzerwa vashandi mari.
Kana mari yemunomo ichiramba ichishaya simba zvazvinoreva kune vakawanda vanoitambira ndezvokuti inenge isingakwani zvavanenge vachida kushandisa. Zvinoreva kuti mihoro yakawanda yevashandi iri kumaZimbabwean dollars inenge isingazokwanisi kutenga zvinodiwa. Nenyaya yekuti painoderera mari iyi kushaya simba kwayo, kazhinji zvatinoona ndezvekuti mitengo yezvinhu inenge yakutokwira. Kana tichitarisa mitengo inenge iri pegged nemari iyoyo yemuno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, Professor Elliot Masocha, vanoti izvi hasi zvinhu zvitsva zvekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, vachiti mucherechedzo wekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinhu zvatakagara tataura isu kubvira gore rapera pamwe chete namamezures ainzi ari kuiswa, mitemo yainzi yaikiswa neReserve Bank neMinister of Finance vachiti zvinoshanda, zvinova zvinotikatamadza tichinzwa vamwe vanozviti inyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika vachitivo Reserve Bank iri kugona basa. Kugona basa kwacho hatisi kukuona isu takatarisa mari yomuZimbabwe, Zimbabwe dhora yatinoziva isu kuti yakanga ichimbova pa1:1 kuUS dhora.
Chii chingadai chiri kukonzera zvose izvi? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuwanda kwemari yemunyika zvichitevera kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vehurumende pamwe nevashandi vemakambani akazvimirira mwedzi wapera.
Chekutangisisa tikuona liquidity as money supply kana kuti money stock yemaZimbabwe dhora yakwira. Chikonzerwa nechekutanga kuwedzerwa kuri kuita vanhu kana kuti kwakaitwa vanhu wega masivil servants even vamwe vanoshanda maprivate sector mari emaZimbabwe dhora salaries kunoita kuti demand yemaUS dhora ikwire. Zvamunoziva imi kuti ikonomi yedu ya highly dollarized, predominantly dollarized. Saka maZim dhora money supply kana kuti Zim dhora liquidity yakakwira either nekuti hurumende iri kubhadhara makontrakta o public spending yakwira, munoziva gore rino igore remaelections. Saka zvinoreva kuti mari iyoyo yakuenda kunotengeswa maUS dollars zvoramba zvichiisa pressure on exchange rate. Saka demand yemausa inokwira nekukwira kunenge kwaita supply.
Vamwe vanodzoka vachiti sesangano rinomirira vashandi, gore rapera vakanga vaedza kutaura nevashandirwi kuti vavedzere vashandi mihoro yavo gore rino pose panenge paderera dhora remunyika uremu senzira yekununura vashandi.
Tange tawirirana kupera kwegore ra2022 kuti tokwidza maminimum wages kuti asvike a certain level in US dollars. Tange tawirirana zvekare kuti ticharivhiwa kana kuti tichaongorora kana kukwidza patinenge taona kuti yasara kumashure kana tichitarisa mitengo.
Saka zvingagadziriswa sei zvekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuitira kuti vashandi vasare vaine cheuviri panopera svondo? Dr. Chitambara vanoti
handi nyore kuti dambudziko riringe richigadzirisika.
Kushandiswa kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kwaderera zvakanyanya zvekusvika pazvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvichienzaniswa nekushandiswa kwedhora rekuAmerica mumapoka ose ekushandiswa kwemari munyika. Ukuwo rimwe sangano rekuSerbia renumbeo iro rinoongorora kukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa kana kushandiswa neveruzhinji pasi rose rakaisa Zimbabwe pachinzvimbo chechishanu panyika 10 dzemuAfrica dzine mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya mugore rino ra2023. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nezvesarudzo nezvekusarudzwa kwevachamirira mapato makuru anoti ZANU PF neTCCC musarudzo dzegore rino uye kuti vechidiki vari kupiwa here mikana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvodzoserwa here kumusha. Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona olamukela kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 11 kumabasa 2023 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
and you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana solokhu bazalwayo abazake baye eZimbabwe. Sokuhlolisiswa udaba lwamaphepha eZimbabwe Exemption Permits ePretoria High Court.
Kana kuningi ukungaphakathi ongana kuzwisiseki lokudoniselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani ongabe ungayisikho okuyikho ufuna yini ngumphakathi.
Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Lokhu kwakuyindawo ngomdlalo nje womshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho.
Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqalile namhla emthethwandaba we-Pretoria High Court ukwahlulelwa kodaba lokwesulwa kwama-permits ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Pretoria.
Omahluli bedale le-Pretoria High Court baqale ngokulalela impikiswano ehlanganiswe Helen Suzman Foundation eyiyo ehamba phambili kulabo abaphikisa ukwesulwa kwama-permits la. Amagqwetha alihlanganiswa atshele omahluli abathonisa lolu daba ehlelweni lokuxhumana lwe-internet ukuthi ukumiswa kwala maphemithi kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Lenhlanganiso ithi abeZimbabwe laba akuzange kukhulunyiswane labo lesi sinqumo singakathathwa. Bathi nxa amaphemithi la engesulwa, abeZimbabwe laba bazathwala amagabha avuzayo njengoba bakhile kwele South Africa sebezicandele impilo, imisebenzi, izimuli lezinye indlela zokuphila. Wakuhlanganiswe Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu ocindezelwe lolu daba lungakaqali emthethwandaba uchaza esinye sezizathu esenza baphikise ukwesulwa kwamaphemithi la.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana solokhu bazalwayo abazake baye eZimbabwe kodwa kuthiwa khathesi kumele bayophila khona.
They don't even know what that's like. All they've ever known is South Africa and the country we have here.
Amalunga ehlanganiswe Operation Dudula, abachayeli bamaroli lezinye ihlanganiso bebekhona emthethwandaba besithi basekela ngokugcweleyo inyathelo kahulumende lokwesula amaphemithi la. Unobhala wenhlanganiso ye-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthe abeZimbabwe laba abasafuneki kwele South Africa.
So another reason is funa ukuthi bahambe babuyele emakhaya ukuthi bathatha imisebenzi yama South Africans. Like abalethi any special skill. Basebenza baba abo driver bama truck and yet akusi special skill. Umuntu o driver kungathathi umuntu wase South Africa a drive. But because bona baba exploit ama company aba exploit labantu. Umuntu ongaphandle wakwazi ukuthi asettle less for 1000 rand per month yet umuntu ala South Africa because umthetho uthi uzokumela abhadale 5000. But bona bakwazi ukuthatha i less amount. So sithi bamosha i system yethu nje as a whole. So they must go back home balungise inkinga zabo emakhaya.
Umgcinhlalo wenhlanganiso esisonke People's Forum umnumzana Zwelindaba uthi labo basekela ukuthi amapermit la esulwe.
Angeke bakwazi ukuphila ngaphansi kwabantu base South Africa, abantu base South Africa behleli bengasebenzi. Abantu base South Africa, they own the rivers and the mountains abanda e South Africa. Yibo kufuneka benze kuqala. Noma ngabe laba bantu banamaphepha, uHelen Suzman ubabona be right. Thina bantu base South Africa sithabame kancane kusebenza sizilungise izinkinga zethu njengabantu base South Africa not ukuthi sikunqedwe abantu abaphuma kweZimbabwe ukuthi bazuze bakulethe omunye umthwalo phezulu komthwalo esinawo. We are saying asikudingi lokho.
Kodwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi noSachuma uthi abazimiselanga ukubuyela eZimbabwe.
Mina njengeZ-Holder ngikhangelele ukuzwa indaba ezimnandi ma i-court case iphela. Izindaba ezifana lokuthi thina sonke esilamazwe lawa ase-expire sizosuswa, sisuswe kuleZ-Holder sinikezwe ama-permanent visa. Lokhu kungaba zindaba ezimnandi ezingasijabulisa nathi sibekwazi ukuthi singobani njalo siyaphi. Kumanje impilo zethu zisitakile asazi ukubana siyaphambili noma siyemuva noma sisayoqala phansi impilo le esasiyibalekele emakhaya.
Udaba lwamapermit lo lukhangelele ukuthi luqhubeke emthothwandaba kuze kube ngolwesihlanu. Inhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants in South Africa ezipepheli eyeZimbabwe Exemption Permit Holders Association le African Amity lazo ziza kwethula ukuphikisa kwazo isinqumo sokwesula amapermit la. E-Truck Drivers Association yona layo isemthethwandaba isekela kwesulwa kwamapermit la. Kulaba dabuka eZimbabwe abafika phose izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 abalamapermit la. Mele Studio 7 Pretoria wena South Africa ngimuthuso kumalo.
Ngathi kwezombusazwe zithi ungethulwa namhla kwamabizo abakhethwe ukuba bazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kutshengisa ukuthi kule ngxabangxoza kubandla leli. Zithi kusobala ukuba abakhethwanga ngemfanelo abazancintisa kukhetho lwamakhansila olwabameli bedale lephalamende kanye lolukamongameli. Kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe kahle uhlelo lwe-consensus candidates selection. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba kumise umhlangano obekumele kubikelwe intatheli izindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandla leli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicungula ezombuthazo zithi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-CCC okukhangele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo enye yengcwethi lezi ezimele uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki lokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani okungabe ungayisikho okuyikho ufuna yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingane zisabahlupha zona lezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi impumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulule lolu daba masinya bezise abantu kuselesikhathi kwenza ukuthi abantu bengalahli ithemba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pritchard Ndlovu.
Ukuthi siphusi khathesi ikuthi abantu ababe kumonzora labantu akade besele kuchamisa kune confusion ukuthi onguye ngubaba
kodwa umnumzana abenzela gumbo ingcwethi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla le-CCC
iselection process leyo abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene le ama-primary elections njalo indlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach yokuthi community yiyo e-produce leader uleader ka-produce usaphezulu i-community phakathi kwabantu laba ababili yikho phela kuleyo kuthiwa i-leadership ephathini i-leadership sokumele ukuthi ithathe laba abantu abayi-two bekhangele ama-skills aba-offayo
ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka umnumzana Gift Osalo Siziba umsekeli wesikhulumeni sebandlaleni uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu
silokujabula kakhulu ngoba kobulawayo kontuthu zathunqa kuhambe kuhle emathebeleni south kuhambe kuhle emathebeleni north kuhambe kuhle kusele one A1 nge-central lapho abaphuze khona okuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebelenkinga silokuthokoza kakhulu ke ngamanye amaprovinsi onke jikelele emanikalendi baqedile so namhla ngo-2 siqalise iprocess yethu e-verification ngenxa yokubana amabizo wonke sebhalwe phansi kulaba yibanominethiwe kodwa kufanele ukuverifya ukubana kungakhwitshwa i-nomination list omunye eshotile ngoba we have to verify amaforms wonke asayiniweyo
kodwa ilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabuto Moyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC
njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube lama-primary elections lapho wonke umuntu olilunga le-ZANU-PF abephatheka khona eparticipator evotela i-candidate ayifunayo lokho kwenza umsebenzi ube lula kaso kuphume i-candidate eyodwa ngoba wonke umuntu uyabe sazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa mayengenile kuhle mayengasangenanga kuhle lakho sesasebenza ngalo ongenileyo yikho ukuqakatheka kokuba nama-structures mali inhlanganiso enkulu njengeZANU-PF lokho esikubona ku-CCC ya ingxabangqoza
ibandla le-Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lwama-primaries lisithi kumele uZulu akhethe abazalimela ukukhetho oluzayo ngimele iSithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
abantu abaningi bamelele ngamehlo abomvu ihlandla lesine lefilimu ye-Al Jazeera eveza ubukhohlakali obenziwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kukhangelelwe ukuba ihlandla leli liza kwethulelwa uZulu kungakapheli iviki. Amahlandla amathathu atshengiswa uZulu awe-Gold Mafia aveze ubukhohlakali obumangalisayo ukuthiwa benziwa ngumnumzana Hubert Angel omele iZimbabwe jikelele emhlabeni wonke. USimon Rutland labanye. Abanye babo sebevalelwe ama-bank accounts libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Akwaziwa ukuba ihlandla elilandelayo limumetheni ngobukhohlakali obuvezwe ngabezindaba abe-Al Jazeera. Okwamanje kulabanye abantu abathi kumele kuvinjwe lama-bank accounts karushwaya isihlobo sikaMnangagwa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebehlolisisa labo abacatshangelwa ukuba bathenga igolide engudlu. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC utshele uGibbs Dube ukuthi amapholisa adlala ngoZulu.
Hayi, Dube lokhu kwakuyindawo. Ngomdlalo nje umshona sport sifundiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho. Vele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukaMgabe. Waba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukaMgabe kathesi yibo asebephambili. Bonke abalandelela ngama-political developments bakubona ukuthi kathesi umkhono yiwo osulimele ngoba labana abantu akade bengani bayancandwa mbijana ngomgabe ukuthi ayingakwenza njalo kathesi yibo asebephambili. So-ke sokuphume egcekeni ngalokho okukhitshwe i-Al Jazeera ukuze bebonakale ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha. kumbe kuthile gange ndaphana umuntu ekhuthatha sokusithuthi bekakwazi ukuthi react njani enze njani yikho yokuzama ukuthi kwenzakala ngani kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo baza sitshela ukuthi kuyafelwa akula muntu ofelwayo baza sitshela ukuthi kulama bank accounts asevaliwe akula ama bank accounts and akula bufakazi ukuthi lawa ma bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation ifoto ukuthi okwakuqala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation ye Al Jazeera injenjengoba injalo bayayivuma so ngakunjalo phela bonke kabadiphi
kodwa bangadibha yini? Bangadibha yini bonke?
Hayi, abangeke bazidibhisa laba bantu.
Yindawo.
Yibo abaphethe, yibo abaphethe into yonke. And hathi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni, iyafika emapholiseni, iyafika kuma-security agencies. Most key people akuma-security agencies ba-involved kulawana ma-scandals lawo, one way or the other. And therefore, ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama-state agencies ezakwenzakala upon those people. And ngingakutshela khathesi ngoba wona ama-state agencies akhona amaningi ayacompromise.
So kuzaphelela emoyeni?
Ah, kuyaphelela emoyeni lokhuyana.
Ilizwe-ke?
Ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje. Omunye lomunye ohamba esibhedlela esingela amaphilisi olo mntwana ofunda esikolo esingela teacher okholayo kwesinye isikhathi ungena namaklasi oza hamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela amateacher ehola imali ezwayo odokotela namanesi ehola imali ezwayo ama-CIO lawo kathesi asebaleka amaningi elizweni there's a record resignation ku-security intelligence abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona bechothoza khona everyday but isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuze ukuthi kudliwe ngomphakathi so ungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eyikho khona kodwa ngabe funa ukuthi betshintshe abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevoti
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukubandla le-CCC sixoxela e-SARRARE siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Freedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF othi ukungabotshwa kwabanye abantu kuveza ukuthi akulanto embi eyenziwe ngabanye abaphume ku-documentary series ye-Al Jazeera.
Kunomthetho lapha eZimbabwe. Umuntu engabotshwa ngesikhathi ngithatha umuntu sisitakayo sisemgwebe thina ngokwethu njengomphakathi. Umuntu ehambe ekhothi abantu abalobufakazi efake isifakazi efangafake evidence. Then umuntu laye ule-right even ebotshwe njalo ule-right ukuthi laye singamaloya ehambe ezidefende ecourt. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakali ufakazi thina njengomphakathi sizakuthini kumbe thina njengohulumente. Awulento esingayenza lapho kunomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke siyawuveza i-rule of law singapha eZimbabwe umuntu engaboshwa kumele ehambe elokuzeni ekhothi yomthonisa amacala akhe evume nxayevuma nxa esala efake naye ufakazi ukuthi wayesala ukuthi ngalacala uhambe singayiphi indlela kunjalo ngabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release isizathu ukuthi siyakuvela ufakazi okugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwethe kumele kube nomfakazi okugcweleyo
kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli labengani liyaphoselwa khonapho bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho akunjalo yini lwethu
ayisikho ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje sikabaprofita amanga izinto elenzini emhlabeni ayizokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwaonaezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi name-dropping but kwi-documentary na kukhona yini lapha amazwe khona umongameli futhi right hambani lekwenza lokhu kumbe ukuthi umuntu ayesine ngikhulume ngomongameli kumbe ngathukuzane ngahlanganisa nomongameli akula lapho kawuphuma khona umongameli esitsho something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga abaesithi sikhulume nonkulunkulu unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona
umnumzana Freedom Murechu ukubandla le-ZANU-P F sixoxela ekobulawayo mende usele minyaka eminingi ekhuthaza uZulu ikakhulu abatsha ukuba bavule amankampani abo uma beqeda izifundo emakolitshini hathi ukumelela ukudinga imisebenzi kodwa iningi labatsha lehluleka ukuvula amabhizimusi ngenxa yokugugudeka komnotho weZimbabwe. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Kuyehlula ukuba abatsha abaningi bethole izikwelede ebhanga labo ele-Empower Bank elasungulwa ngomnyaka ka-2017 lile mali yokukweleda efika izigidi ezimbili, 2 million. Uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha lwathembisa ukufaka ebhanga leli imali efika izigidi ezilitshumi elakho ukukweledwa ngabasakhulayo. Ukusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2021, ibhanga leli lalilezigidi ezilikhulu zamadola, 100 million. Osakhulayo uBenjamin Ndlovu ohlala eWange uthi ibhanga labatsha liyehluleka ukunceda abasakhulayo ukuze bathole imali yokusungula amabhizimusi.
Kulale okuthiwa yini i-Empower Bank, nxa befuna ukuhamba khona ngale ukuyaboleka izimali kabalitholi lelo thuba, ngoba bathwa kule mali okumele beyibanjele kuthiwa kumele ulete something for security. Mina ngikhuluma nginje ngangahamba khona ngale ngifithi ngifuna ukuqalisa ibhizinisi lami, kodwa bese kuthiwa kumele ngiyeletha into eworthy engangiyenza for security ukuze ibanjwe khona ngale.
Kodwa usithethelele Mathonsi ohlala eNtumbane kobulawayo ole bhizinisi lokuthengisa impahla uthi maningi amathuba abasakhulayo okuvula amabhizinisi.
Umumo uyavuma ukuthi thina ama-youth sibe ngama-entrepreneurs siqalise amabhizinisi ethu athi thina, kodwa kusuka kwenzakala ukuthi silobuzila kakhulu ekuthini sithi njenye bengicabanga ukuthi but ngayenza lokhu akusoze kuyendawo.
Ingcweti ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyathokozisa ukubona uhulumende ethatha amanyathelo okuphathisa ontanga ukuthi besungule amabhizimusi.
Singabobamazalo khane ukukhulunywa ukuthi nxa ontanga ongelamali kuba zima ukuqala ibhizinisi. Asoqiniso umcabango, i-idea iqakathekile ngoba imali ilandela umcabango. Yikho ngibona kulula ukuthi ontanga baqale amabhizinisi nxa umcabango wabo iyinto ethengisekayo.
UGrace Ncube ohlala eWange uthi ukusilela kolwazi lakho kulakho ukwenza abatsha bengabe lamadlabuzane okuvula amabhizimusi.
Okwenza abasakhulayo bengaphathiseki emisebenzini yokuzisebenzela yikuswela izindawo zokusebenzela kizo. Abasakhulayo bahlangana lobunzima bokuthola izimali zokuthi beqalise amabhizimusi. Bengancediswa ngolwazi lokuqakatheka kokuzisebenza.
Umnumzana Effie Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuvula amabhizimusi.
Ungakhangela kunzima ukuthi bazuze imali yokuqalisa lawo mabhizinisi. Kakulula ukuthi baye ebhenki bafike bathi bacela imali, babolekwe imali. Nxa eseyiqale leyo bhizinisi ukuthi ihlale isebenza iqhubeke ikhona, akutholakali abantu abazathenga kulabo bantu ngokuba abantu kabasebenzi, ezomnotho kazisebenzi ngendlela efaneleyo. Nezepolitiki zenza kube nzima ukuthi leyo bhizinisi nxa isiqaliwe isebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Omega Sibanda omele ivungu edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezabatsha edale lephalamende uthi ibhanga le-Empower Bank lisebenza kuhle kakhulu.
UPresident ubaba mnanga kusinika ibhenki othiwa Empower Bank. Ibhenki le kimi iyasebenza. Maningi ama-youth asetholile imali, iyatholakala imali. Bhodile ngekomiti lizwe lonke zama ukuthi sifundise ama-youth. Wona ama-youth afuna imali esiphume khonapho khonapho. So kwami ukuthi ngithi ma-youth zamanini ukuthatha amafomu lisile, eyabuya imali yana ikhona imali yama-youth le. Interest yayo inlutshwana kuyabhadaleka, bayakunika the 3 months qalisa iproject.
Istudio 7 kayene lisanga ukukhuluma labaqondisi bebhanga le-Empower Bank ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mtsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Joe Biden olubhekise kwele Ireland lapho azakwethekelela okwadabuka umndeni wakhe ukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli wakwele Bhilithane lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters uhlangothi lwe-United Nations High Commissioner for Human Rights lubika ukuba sokwabulawa abantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 8,500 kwele Ukraine selokhu ilizwe leli lahlaselwa ngele Russia. Abantu abaningi bathi umnotho weZimbabwe usufike kusibanga esidanisayo. Baningi asebesehluleka ukuthenga ukudla lokuphila ngoba imali abayizuzayo isingeseneli lutho. Iningi lihola ama-RTGS kukanti intengo yempahla lokudla ingamadola eMelika. Sixoxe nomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ngalolu daba.
Umumo womnotho uyahambelana nomumo wombuso wesizwe. Kodwa okuphambanisekileyo eZimbabwe okungalungisiswa kuqala akulungisiswe umumo wombuso ngoba umbuso wethu nawo lowo okudlwangula abalungela abantu okudlwangudlwangu i-corruption ukuntetha imali yahulumende konke lokho kwenza ukuthi isiphanda sikahulumende singabi le mali eyenelayo. Imali eyiyo engancedisa ukusupporta i-financial security banking ikhisimeke emabhenki i-confidence ngoba osobhizinisi abaningi abathandi ukufaka imali emabhenki kumbe bavela ngaphandle kwelizwe umumo onje abakaqiniso izoyikosa yakhona i-very high so singake siyenisise i-politics yethu eye-corruption leyo leyel-plundering imali yethu eyalapha izaqina nxa ingaqina i-production impahla sezilungiswa ezimbabwe kuthi ayisaduli ngabilungiswa khonapha okwakhathesi zonke ziyazi-importa
imali zona ezingwenya eziphuma ziye phandle kwelizwe kuthiwa kuthengiswa igolide ziyaphenduka yini elizweni njalo nxa kuyikuthi ziyaphenduka zinceda njani umuntu ozisebenzelayo kodwa besephiwa i-RTGS ekupheleni kwenyanga
lathi ngingithathe lapha zanaleli ukuphuma kwemali akulandaba akulalizwe eliphumeleleyo elingaphumi imali imali iyaliphuma okuqakathekileyo ukuthi umnotho welizwe ongwawona ulungisise imali esebenzisela khonapha elizweni ngoba nxa kungela mali ephumayo akunamali engenayo singangena imali eningi kakhulu ngoba sibe zinto eziningi ezithengiselayo ngaphandle kwelizwe izigebenga lezi lezinje ziphonge u-afrika nje i-image yelizwe umumo welizwe kodwa hhayi imali yakhona vele ayisezilingani le mali engangena ngayo sizibisa kuhle
kuthiwa kusetshenziswa i-RTGS yiyo abantu abahola ngayo kodwa impahla lokudla lokunye kuthengiswa nge-US dollar so abantu baphila njani
yinkinga yakhona ukuthi okwakhathesi vele abantu baphila nzima ngoba nxa bezuza imali ngamabhondi kayenelisi yabayikabeyenelisi ukuthi bathenge ama-US dollars akhona akulalizwe elingaphumelela lisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe odingakala khathesi kade ukuthi i-US dollar ikhitshwe sekufakwa i-management entsha e-reserve bank sokuthi bakhona yona ethiwa i-sound money ayikhona i-fiat money i-sound money yimani yimali ehamba lobunzima begolide esilalo ama-diamonds ama-industry ye encedisana lokuthi imali iqine inzeziliswe lapha ekhaya ezilongezinga izinto zithengwa ngama-US dollar i-US dollar isebenza lapha laba abangenayo bagcine bahlala bengabayanga sikhona kutho ukuthi i-US dollar ingakhithwa kungafakwa i-management entsha e-reserve bank yibo abade aphumelela ukulungisa imithetho ezaletha ethiwa yi-sound money kwi-economy
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho esixoxelaye eseHarare Live Talk namhla sixoxa ngokuphatheka kwabatsha abazancintisa kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singa singakagcibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokuhlolisiswa udaba lwamaphephandaba eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court. Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Sesiligqibalele lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngise-Washington DC ngithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.